manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 4 2025 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Braille Day iro rinopembererwa nekukurudzirwa kushandiswa kweBraille iyo inoshandiswa nevasingaone mukuverenga nekunyora apo mvura iri kutariswa matunhu akawanda munyika kuti ichange ichinaya kubva mukupera kwesvondo rino zvichienda mberi varimi vari kukurudzirwa kuti vaenderere mberi vachidyara mbeu dzinokasika kuibva vakawanda vanoita zvemitambo vanoti gore ra 2024 rakanga risina kumira zvakanaka uye vanoshuvira kuti 2025 achange ari nani iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuna kustudio 7 iri muWashington DC Zimbabwe nhasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Braille Day iro rinopembererwa pasi rose senzira yekukurudzira kushandiswa kweBraille nevasingaone mukuverenga nekunyora zuva iri iro rakatanga kucherechedzwa musi wa4 ndira2019 richicherechedzawo zvakare zuva rakaberekwa vaLouis Braille avakagadzira nzira yekunyora nayo iyi rine dingindira rinoti Advocate for Accessibility uye rakanangana nekusimudzira kodzero dzevasingaone dzekuti vawane mashoko dzidzo nezvimwe zvose zvinongowanikwawo neavo vanoona muguziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera kuti tinzwe kukosha kwezuva iri
izuva rakakosha zvikuru tikatarisa kuti Braille ndiyo nzira inoshandiswa nevanhu vasingaoni kuti vange vachikwanisa kufundira kuverenga nekunyora saka zvakakosha kuti zuva iroro rinokosheswa uye tinoda kuzvitenda kuti the United Nations vakaona zvakakodzera kuti ringe richipembererwa zuva iri
tichitarisawo muZimbabwe muri kuonawo here vari kukoshesa kurudziro iyoyo yekuti Braille inge ichishandiswa nevasingaoni
tingati kukoshesa vari kuzvikoshesa asi tichine matanho atinofanira kutora zvatiri kushandisa pane zvino kunyora Braille zvakafanana nemaslate nemastylus hazvinhu zvembiri yakare zvekutiwo vana vanofanira kunge vachishandisawo zvinhu zvakaitawo semapekins Braille neimwewo mishini yechimanje-manje inoita kuti vange vachikwanisa kunyora nokukasika tichienzanisa nezvavari kushandisa mazuva ano saka zvakakosha kuti hurumende inge ichikwanisawo kuita invest mumishina iyoyo yekuti vana vakwanise kunyora Braille kwozoitawo mishina inozonyora zvidzidzo zvacho zvebraille kana kuti inoprinta Braille kuitira kuti vana vange vachikwanisa kuwana zvekuverenga muzvikoro
chii chiri kutadzisa kuti kunge uchiwanikwawo zvaamuri kushuvira izvi
zvinenge zvoda hurumende kuti inge ichikwanisa kuzvimirira asi maonero angu imwe yacho inyaya yemari imwe yacho inyaya yekuzvikoshesawo kwevanhu vanenge vari zvikururu sei mubazi redzidzo bazi resocial welfare kuti zviri kukoshesewawo kusvika papi
tinombonzwawo mamwe matambudziko achinzi anonyanyotangira mumhuri vabereki neveukama vanenge vasiri kuzvipira kuburitsa munhu anenge aine urema muri kuonawo here vemhuri neveukama muZimbabwe vari kusimudzirawo vasingaoni
ichocho ichokwadi kuti dzimwe nguva mhuri dzinodzorera vanhu vakaremara kumashure zvikuru sei nenyaya iyoyo yekuti vanenge vasingadi kuti zvibude pachena uye kurudziro yatinofanirawo kuramba tichiita chero pazvirongwa zvakaita sezvenyu kuti zvakakosha kuti kana mwana asingaoni zvizivikanwe paine nguva akwanise kuwana rubatsiro otodzidzawo otozovawo munhu anoremekedzeka mudunhu Saka zvakakosha izvezvo kuti vanhu vange vachiziva kuti munhu atingaona anokwanisa kutoendawo kuchikoro akadzidza akavawo munhu anechiremerera munhu.
Vanga vari mukuru wesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vari parunare muBritain neStudio 7. Vanoona nezvemabasa musangano runomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit reZEP Coordinating Committee vaEdward Muchatuta vanoti banga reCapitec iro rakanga rambovhara mabhuku evanhu vose vari pasi pechirongwa ichi rakazivisa kuti ravhura zvakare mabhuku aya zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nevane magwaro eZimbabwe Exemption Permit mushure mekunge zvabuda kuti vakanga vasisakwanisa kutora kana kuisa mari dzavo kubhanga iri. Banga iri rinonzi rakanga rambotora danho rekuvhara mabhuku ezvizvarwa zveZimbabwe zviri muchirongwa cheZEP richipa chikonzero chekuti magwaro ave eZEP akanga asvika kumagumo. Magwaro eZimbabwe Exemption Permit anoguma kushanda musi wa28 mbudzi gore rino mushure mekunge gurukota rezvemukati menyika muSouth Africa vaLeon Schreiber vawedzera upenyu hwemagwaro aya negore rimwe chete kubva musi wa28 mbudzi gore rapera. Hatina kukwanisa kunzwa divi reCapitec Bank kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamuchatuta.
Takasangana nedambudziko iri musi wa31 December 2024, 12 dzeusiku vanhu vakangoerekana maakaunti avo avharwa vatisiri kukwanisa kunge vachashandisa. Takazovakurudzira mabakwedza acho kuti vaende kumabhengi vanotaura nemabhengi manager vachivakumbira kuti kana vasingakwanisi kuvabatsira vanyore tsamba vachitaura reason why vasiri kukwanisa kuvabatsira. Asi takasangana nedambudziko rekuti mabhengi manager acho airamba kuvanyorera tsamba. Tikazopedzisira takakurudzira mamembers edu kuti aite kunenge kuratidzira, nokuti vaitoratidzira zvokuti vaipinda kana muofisi yamanager votopinda vakawanda vanhu vese vangosvika pabhengi vane mazetp vachitaura esemu dambudziko iroro pamwe chete vachivatora mavhidhiyo nemaaudhiyo nokuti taida humboo hwekuti tikwanise kuenda nawo kukoti nokuti malawyers edu tichipurukidza neboka remagota atinoshanda naro Helen Suzman Foundation vakanga vati tiite humbore hwenekuchindidza kuti tiite inonzi agent court application. Saka chichemo chedu chakazosvika kumaofisi avo makuru kuheadquarters kweCapitec panguva dza12 masikati emusi wa31 maakaunti aya akazokwanisa kuvhura.
Tichiona iro dambudziko irori rakanga rakabata nhengo dzenyungani
kuti tikupei nhamba chaiyo ingagone kutinekei, asi kuvanhu vakakwanisa kutifonera nekutitumira mameseji vane maakaunti kuCapitec vakasvika zviuru zvishanu nekuyaudzira.
Zvikonzero zvipi zvaipihwawo nebhanga iri kuti risvike pakuvhara maakaunti evanhu ava?
Banga raiti mapenitenyu akaexpire 2024 muna November. Asi chakatinetsa ndechekuti minisita akanga ataura kuti atumira shoko iri kumabhanga ese nekumakambani ane chekuita nehurumende nemamwe akasiyana-siyana achivaudza kuti mapenitenyu akanga apiwa upenyu hwavo extension kusvika kupera kwaNovhemba gore rineri ratatanga 2025. Asi vese mabhengi ese vaiti ndo zviri musistimu yavo havakwanise kuzvichinja. Saka kwakairatidzwa kana matsamba yaitaura zvakange zvataurwa naminista vairamba vachiti isusu hatizvirizvo zvataudzwa nevakuru venyu.
Vanga vari vanoona nezvemabasa musangano runomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit reZEP Coordinating Committee vaEdward Muchatuta vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Apo mvura iri kutarisirwa mumatunhu akawanda emunyika kuti ichange ichinaya, varimi vari kukurudzirwa kuti vaenderere mberi vachidyara mbeu dzinokasika kuibva. Nyanzvi mune zvekurima vari murimi ane mukurumbira mudunhu remacheke kumashonaland east vavalentine Ziswa vanoti kunyange hazvo mvura yange yaita seyamboenda zvakasiya zvirimwa zvakanga zvaiswa muvhu zvichifa mune mamwe matunhu, kunaya kwayave kuita zvakare kwakanakirawo zvipfuwo izvo zvanga zvaive kufa mune mamwe matunhu nekushaya mvura nemafuro. Ngati nzwe hurukuru yataita navo.
Mbwaya uya mbwaya kanaka. It's late, but zvakanaka kuti yauya nguva ino hayo. I think varimi vanorima mbeu dzechibva kuibva short term varieties vanokwanisa kuwana. Because mbwaya yanga inoroka zvakanyanya. And yanga inoroka futi kuti vamwe vasinga varima ndobva mbwaya yamboenda kubva zvatadza kumera zvakanaka. Saka zhinji vakuita repeat kudyara. Saka tovimba kuti it will be good season and vazhinji vacharima zvakanaka. Tinotarisira kuti inotipa chance.
Mvura yamuri kuti yanga yanonoka yevaziswa yakanakira matunhu api kwamungaona kuchisvika zvirimwa zvakanaka.
Especially in my areas, I know Zia Kunana, Region 3, Region 4. Work was like
that. Tino zgamma tunu akawanda, shukuru kumatevelo lendi neku Midlands, vanga wa kuchema wakuti mwambi adisina chekujga, panga tarisi were kuti zipuwa zino gona kubia pura zichimuka.
Zipuwa zino muka, zino muka. Asi, still day wari nila inkari dokudi, vati nile zime mwambi, kuti nidi nipe. Kana yai dam bro so no sala mo bezo an sakua na bezo rala mazala nak. Asi it's a good relief in terms of two. Kimi cheta bila ita di jamu Zimbabwe chau kisho. Kana uswa wambo ya ukwana ya kibayus. Ita kwa kati kwa uswa. Kuwe ni ma programs. Ano cheka uswa. Tishi u chengeta. Kibel uswa kuzati. Mangwana, digo zikafutika na jari mechi, chakashata fanchi mechi chafura, kinechi chakashata zakanyanya. Funny enough, mempure, nona ya hii, usua, unesi mga kukura zakanyanya, zokuti mundi azi, ni dhieta regain. Zakapona, unaba zaheta zakanaka naka.
Tinombo, nzuka mchi kuru zira varimi, kutewanga wachi jgara mbeu liki, zakaita sema funde zhiyone zhimwe, kuitira kuti ngakao kashandu kasi usanga zhaa kutari sura kuti mvura haichana vanu wanu kuna kura rama. Makao noo heri varimi wachi tambira kuru zira yoye kujgara hombeu liki.
Nizemu wari chakandaka chaezi kutidai varimi wakini zizwa kuji jgara mbeu zimekwa nisika kura rama. Ibi nibreka zimbeu kuenda jayo. Zikafa zhiyo mapunde munga. Chibage chia chie short variety. Chino chimvira kuida chia. Chimvira kuoma. But chino neta inengwa mwizimbabwe. Mike mwene iso anema sabu kwa mishomu. Bani bawatiwo. Kana juni ya kamoshika. Mwotu mwame gati Friday. Mwati ya chingetwa. Vani mwongosa ya mwuzwa mchia chini. Saka vanengwa harima leti wa ya. Njika nono kwa kuida. Chimidambu ziko. Gabu mwene gai chimvira usa mtemo unutiwo. Mwombe ya tawa usairiwa. Kutaka usairiwa. Mwombe gati ufudwa. Kutati mizi mimbe ya vano, elige kujigiba.
Mvura irukuna ya hii, ndi ipi uya mbira ya munga pao kwa rimi, nukuti nuona kuti wajinji, wano kuna uraskuru wane upenyu, wachituwa wane mvura mnzisi, zaka zara, kuro wane meni, nejumwe zaka daro.
Ingini zemu kuti, baya kapa kuri zile kubano kuti, ngake jungu ya mbuka mnzisi, zaka zara. Kungurara u, nikuskwira, uzinge kekmarishi, uta argenu ngu ya mbuka njini uku, argenu kudai, mombe zambu ziri miru kwenye njino tora azakile njino dai nekutuwa zakari tingo chenjera kakupa urai kana ukangawona vizi kwa zara ukangawona puta azuitiri kutipaya mbo kike ndo chenjera u but mwoso indika kuzeva rime kitu this time it's not too late vane minde kurima sili ngava rime chuwane zimeti basira
wanga vari nyanzu mune zvekurima vari murime ane mukurumbira kumacheke kumashonaland east wa valentine ziswa vari parunare kumacheke kwakare ne studio 7 iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa namavelas mushanganya uye we studio 7
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namufundisi Eva Mudambanuki. Avo parizvino varikuwanikwa ivo varikuita chirongwa chekusanganidza zvizvarwa zveZimbabwe zvirimo muno muAmerica nepasi rose pasi pechirongwa chemazuva gumi ekunamata pasi pezita rekuti mabvira pamwe. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro nezvechirongwa chenyu ichi here?
Chirongwa chatiri kuita chinonzi mabvira pamwe, Beginning Together Conference 2025. Tinopindwa nevanhu wese, tochiti madenominations anobve kuZimbabwe ari kuNorth America ari kuCanada. Ndo tinobatana pamwe chete, tine maprayer lines, tine maorganizations ruwadzano, RRW USA North America. Tine maAnglican wakajoina this year, Zimbabwean Anglican, Zimbabwean Community, Canada and America. Tine wabui. Tingangoti, there are around 17 different organizations and groups ziri under mabvira pamwe.
Chirongwa ichi chakatanga rini?
Chirongwa ichi chifemerwa chamwari. Ndinorangarira apo mwari akataura kuti tibatanidze vanhu pamwe chete. Ndakashareawo nevision yacho kune vamwe wakasiyana siyana. Asi munhu ndinorangarira ndichitaura nezvazvo ndi Dr. Japhet Ndemera wanotungamirire CFI International. Takataura nezvazvo ndichinamata nezvazvo kusvikira takatanga 2020 ndopakauye muono wemabvira pamwe, Beginning Together Conference. Saka takatanga January kuchine COVID.
Pari zvino munenge muchichiita kwenguva yakareba sei uyezve chinoitirwa pai?
Tinosangane muZoom. Saka tine Zoom room, capacity yeZoom yedu inotakura kuma 600 people. Chirongwa ichi chinoite 10 days. Tinotanga January 1 tichisvika mu-10th day. So tine tichitore mapoka mairi per day. Waine chinangwa chekuti wanotitaurira basa revanobata gore rese. Ndopemuenzaniso kuti inini ndinotungamire prayer line. Saka tine tichitaurire vanhu zvatinoita, tichitaura nemaprogram edu. Ndo urongwa hwacho huripo.
Zvii zvamunenge muchitaura muzvirongwa izvi?
Tine maorganizations akasiyana siyana. So vanouya vachipindure mibvunzo iyoyi vachipawo hwaro weurongwa hwavo hwegore kune vanhu kuitira kuti pave nemixture kana kuti kubatsire vana weZimbabwe vari mudiaspora kukosha kwekunamata nekubvira pamwe. Tine mabusiness communities ari muAmerica muno. So wachanga wachitaura kune vanhu kubudikidza nezvavanoita ndiope mufananidzo wekuti tine nyaradzo. Nyaradzo inokurudzira vanhu kuti vatenge mapolicies ekugadzirira the future kuzofa kuchauya. Tine vanhu vanasadza.com vanobatana neZimbabwe. So tine tichidoti vanhu vaziye kuti kune vanoite mabhizinesi vachitore chikafu chedu chekumusha chiri organic vachitengesere vanhu kuno. So it's like a mixture of everything.
Vanenge vachida kupinda pachirongwa ichi vanopinda sei?
Vari kuda kuti vapinde mabvira pamwe 2025, Beginning Together Conference 2025. Link munoiona pa Facebook page ye Women of Dominion.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa danho rakanga ratorwa nemasangano anomirira vatyairi vemagonyeti rekuti vange vachimira kushandisa muganhu wekazungula kusvika paita nhaurirano pakati pemasangano aya nehurumende yeZambia pamusoro penyunyuto dzaisimudzwa nevatyairi dzekuti vari kubhadhariswa mitero yakakwira iri pamusoro yekuti vange vachibvumidzwa kupinda muZambia, uye vamwe vachitiwo havasi kubatwa zvakanaka nevashandi vepamuganhu. utano weZambia. Murukuru edu tabata vaFidelis Mukarati vari muSouth Africa kuti tinzwe pasvika urongwa wemusangano wavaironga kuita nehurumende yeZambia.
Ndakamirira vatyairi vari under Justice for Truck Drivers Association. I can confirm kuti musangano watofanwa kuti tiite in Kazungula, we had quite a number of issues takaita kuti musangano uyo usabudirire. On the 11th hour takazotadza kuwana clearance from the police like we had applied for, but unfortunately kutadza kuwana clearance iyoyo hakutikanganisi so much nekuti what we are going to do is tichaenderera mberi, because this is something that had started on the 16th of December. Saka tichaenderera mberi with this movement. We will try by all means kuti tiwane dialogue yataida kuti tiwane with the government. It's fortunate enough kuti we had reached out to the government, and one way or the other we managed to speak to some government officials. Saka tiri kuramba tichitsvaga nzira tichaita kuti vatyairi vagove liberated.
Muchiri kutaura here nezvirumwe chete semasangano anomirira vatyairi vemagonyeti?
Semasangano anomirira vatyairi tichakabatana. Hatisati tawana maissues ekuti vamwe vanenge vabuda kana kuti vanenge vasisina trust nevamwe. No, not at the moment. Tiri pamwe chete.
Tichitaura kudai, zvakamira sei? Makatanga here kunge muchiyambuka muchipinda muZambia kana kuti muchakamira neshoko ramakataura rokuti muchatanga magadzirisa zvinhu mozoti makukushandisa Kazungula border post kupinda muZambia?
Since uchinyedi isina kuzoitika pakazungula paya paya, zvinoreva kuti mota dziri kufamba zvadzo, vanhu vari kufamba pakazungula, hapana kuvharwa, everything is in place. Saka mota dziri kufamba freely, but behind the scenes we are trying to engage the government further kuti tione kuti tingaite sei.
Aiwa, ndinotenda zvikuru vamukarati nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Ndinotenda chaizvo, ndinotenda mukoma Jonga. Ndinoda kuti vatyairi vese varambe vakabatana kusvikira vahwina. Ndinotenda.
Manga makateerera kumunyori mukuru wesangano reJustice for Truck Drivers Association vaFidelis Mukarati muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Muchikamu chedu chekutandadzana, vakawanda vanoita zvemitambo vanoti gore ra2024 ranga risina kumira zvakanaka, uye vanoshuvira kuti 2025 achange ari nani. Mutoro wedu wenhau dzezvemitambo Pasimon Lovu anotipa nyaya inotevera.
Mumwe muimbi wekumaruwa ekuchiredzi Leonard Hlungwani anoti gore ra2024 rakamurwadza sezvo aishaya mari nezvimwe zvikwanisiro zvekuti aburise nziyo dzake pamwe nekugadzira mavhidhiyo ake.
Machallenges atosangana nayo sevaimbi vachiri kusimukira ndeyekushayikwa kwemari kuti tikwanise kugadzira nziyo dzedu nemavhidhiyos. Imwe challenge ndeyekushayikwa kwemikana mumaartist.
Muvezi wematombo Timothy Gwaravaza anotiwo vanoita mabasa ekuveza matombo vakawanda havana kuwana mikana yekutengesa zvigadzirwa zvavo sezvo riri basa risina kunyatsoshambadzirwa. Asi Gwaravaza anoti anotarisira kuti muna 2025 mabasa avo achashambadzirwa kuti vawane cheuviri.
Tinoda kukumbira ku National Arts Council nekurumende yedu kana kuministry kuti vatibatsire nezvirongwa zvakafanana nekutisanganisa, nekuti mpfungwa dzangu nekuona kwangu ndinoona kuti vatengi vedu vakanyanyowandira muno munyika yedu yeZimbabwe, zvinoita kuti upenyu hwemuvezi unge uri nani.
Mudzidzisi wezvemitambo pa University of Zimbabwe, Professor Kelvin Chikonzo, vanoti kutambura kuri kuita vanhuwo zvavo munzvimbo dzavanogara kwakaita kuti mitambo yakaita setheatre nemadrama igwadame sezvo yaionekwa nevanhu vashoma vane mari.
Unoona kuti vanhu vachagona kuya kuzoona mitambo iyi inoitirwa kune dzimwe nzvimbo dziri kure chaizvo nekuti havasina mari yekugona kupinda mumashows aya. Nokuti ukaona kuti mune basa rinenge raitwa nemaartist munhu anenge aida kuti vanhu vabhadhira kana kuti $10.
Asi nyanzvi yezvemitambo vachitungamira sangano reprecious children's arts organization amai Chipo Basopo vanoti gore ra2024 sangano ravo rakaita rombo rakanaka apo rakakwanisa kuita zvirongwa zvakawanda zvevana vadiki vari mune zvemitambo izvo zvavanoti vanonzwa kufara sezvo vachidzidzisa nekusimudzira vechidiki vanoita zvemitambo.
Zvinoita kuti vana vabatsirikane mungwaru hwavo as well kudzidza tsika nemagariro edu. Uyezve zvinoita kuti vana vakwanise kugamuchira maitiro akasiyana-siyana mukudzidzisa zvinhu zvine mitambo zvakasangana nemadrama, kutamba mitambo yedu yechinyakare yatinoti traditional dance.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vanapoloni yani vanoti hurumende yakaedza nepose payaikwanisa kuona kuti vanoparura zvirongwa zvinosimudzira chikamu ichi.
2024 raive gore rekugadzirisa kuti zvinyatsojeka kuti kwatiri kuda kuedza kuenda seNational Arts Council of Zimbabwe ndekupi uyo kunosvikika sei. Takatanga nekugadzirisa website yedu kuti ikwanise kufambirana nenguva, tikawedzera zvakawanda zviri kubatsira maartists izvezvi kuti vakwanise kunzwisisa kuti chii chiri kumboitika kuNational Arts Council uye vanokwanisa kubatsirika sei.
Gore ra2024 rinotsanangurwa nevakawanda vanoita zvemitambo segore range rakaoma zvikuru kana zvichienzaniswa nemamwe makore mashanu apfuura. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotiwo upfumi hwenyika uri kuramba hwakaita manyamamire nerongo izvo zvichakonzera kuti zvinhu zvirambe zvakaoma muna 2025. Asi gurukota rezvemari vamutuli Ncube vakazivisa nyika kuti upfumi hwenyika huri kutarisirwa kukura nezvikamu zvitanhatu kubva muzana muna 2025. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vatereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai pa WhatsApp, muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona, mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Vanayo, govanai nevamwe, munzwe mose nhau dzinotema dzisina kwadzakarerekera. Edu yapera regaiti ngotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Braille Day iro rinopembererwa pasi rose richikurudzira kushandiswa nevasingaone kweBraille. Apo mvura iri kutarisirwa kunaya matunhu akawanda emunyika, varimi vari kukurudzirwa kuti vaenderere mberi vachidyara mbeu dzinokasika kuibva. Vakawanda vanoita zvemitambo yekutandadza veruzhinji vanoti gore ra2024 rakanga risina kumira zvakanaka uye vanoshuvira kuti 2025 achange ari nani. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga kandemiri ndiri mu Washington DC ndichitumira zvakanaka vatereri.